manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maniru anhasi uri musi wechipiri chikumi 26, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapato ose ari kukukwidza musarudzo anyorerana chibvumirano chekuchengetedza pamwe nekukurudzira runyararo pemberi pesarudzo. MDCT yavachamisa inoita chibvumirano chesarudzo neNational Patriotic Front zvisinei nemamwe mapato ari muMDC Alliance. Masangano anorwira kodzero dzevanhu abatana mukucherechedza zuva revanhu vakatotwa pasi rose reInternational Day in Support of Victims of Torture. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato ose ezvematongerwo enyika ari mukukwidza musarudzo dzegore rino nhasi anyorerana chibvumirano chekuti achachengetedza pamwe nokukurudzira runyararo pamberi pesarudzo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vari kukwidza pasarudzo yemutungamiriri wenyika vari 23 nhasi vatora mhiko yekuti ivo nemapato avo vachachengetedza runyararo pamberi pesarudzo. Vachitaura pakutora kwavaita mhiko iyi vanga vakamirira MDCT inotungamirirwa navanelson Chamisa uye vari sachigaro webato iri vamorgan Komichi. Vati hurumende inofanira kuona kuti masoja ose ari mumaruwa abviswa kuitira kuti maruwa ese muve nerunyararo uye veruzhinji vasagare vachitya. Vakomichi vativo vari muchiuto vanofanira kubuda pachena vachitaura kuti vacharemekedza anenge akunda musarudzo zvisinei nekuti akaenda kuhondo here kana kuti kwete.
Zvakare mauto anoshandisiwa kuramba maresults anenge aitwa election zvakaitika 2008 apo vashangirai vanga vahwina election yavo mauto akapindira akaramba. Tinoda kuti statements dzakaiswa nana general zvina vashe dzokuti hakuna munhu asina kuenda kuhondo achatonga nyika ino ibviswe statement iyo ite retracted. Takatomirira kuti general funenge Philip Valerius Banda vataure kunyika ino kuti ahwina ahwina, hazvina basa kuti munhu anewo credential. Tinoda kuti vana venyika ino vatongwe nemunhu anobva kuvanhu.
Izvo zvatsinirwa nemutauriri weMDC yava Washman Muve vakurawo nechihwai avo vati sarudzo dzose dzakapfuura dzaiitwa zvine mhirizhonga mukati zvaipa kuti sarudzo idzi dzisatambirike.
Runyararo rwuitike munyika ndofunga zviripo pakuti hurumende yenyika ino ibise masoja ari kugara kumaruzevha, masoja ari muzeki, zvinge pave nekujeka kuti vari committed kana kuti vakazvipira kuti pave munyika muve nerunyararo. Saka munyika hamugoni kuita runyararo kana tine masoja kana kuti vanhu vasinganzwisiki vari kutenderera mumaruzevha vachivhundutsira vanhu. Tisivekureva kuti hakuna sarudzo dzakasununguka kana tine mauto nemapurisa kana neCIO vari kuvhundutsira vanhu.
Mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly Valav Momaduku vati zvakakosha kuti mapato asangotaura chete kuti kusave nemhirizhonga. Vaisi vemapato ngavaremekedze zvavazvipira kuita.
Ndatoona kuti zvizhinji zvatachiunganira panapa zvinoitika nekuti vanhu vanenge vachiita kufungidzirana. Uyezve vatungamiriri vemaelections especially zeki ngavaite zvese zvinofanira kuitwa kuti kufungidzirana kudi kupere. Chinhu chese chinongoitwa ngavaite vasangomhanya kuzvidefenda. Chakati voti zvakati, chakati zvoti zvakati, nekuti zvese tava kuona zvakawanda zvaakuitika zvisingachaenderani nemutemo.
Vanga vakamirira mutungamiriri weZANU PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaObed Mpofu, avo vanove munyoranoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU PF uye vari gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika, vati sebato riri kutonga pamwe nehurumende vachaita zvose zvinodiwa kuitira kuti sarudzo dzegore rino dziitwe zviri pachena. Imwe nhengo yeZANU PF vachafadzwa mugwadi, vati kuita sarudzo murunyararo kwakakoshera kusimbaradza chimiro chenyika.
Chokutanga, nyika yose kana pasi rose ringava nokuda kuziva kuti muno munyika yeZimbabwe runyararo chinhu chinochengetedzwa nokudziwa zvikuru namapato ose uye noutungamiriri hwenyika inoyi. Saka nokudaro sarudzo dzino dzakafanira kuva norunyararo nekuti maziso epasi rose akatarisana nenyika yeZimbabwe.
Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, amai Priscilla Chigumba, vakurudzira mapato ezvematongerwo enyika kuti vaedze kugadzirisana murunyararo kana paita gakava panguva dzekutsvaga rutsigiro vashandisa komiti yekomisheni yavo yeMulti Party Liaison Committee, iyo yavati ichaumbwa nekomisheni yavo munguva pfupi iri kutevera. VaFrancis Danha vebato rehashtag 1980 Freedom Movement chinhu chedu vadzingwa pachiitiko ichi nemapurisa mushure mekunge vatiukirira amai Chigumba vachiti havafaniri kutaura sezvo vachiti vanofanira kusiya basa, vachivapomera mhosva yekutadza kufambisa basa zvakanaka pamberi pesarudzo. VaDanha vakatadzisa kuumbwa kweMulti Party Liaison Committee svondo rapera nezvikonzero zvimwe chetezvo. Kutorwa kwaitwa mhiko yekuchengetedza runyararo kwaitwa nevemapato ezvematongerwo enyika kwanga kwakarongwa nekomisheni inoona nezverunyararo nekupodzwa kwemaronda eNational Peace and Reconciliation Commission. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa yakaita chibvumirano chesarudzo nebato reNational Patriotic Front, danho rinonzi harinei nemamwe mapato ari muMDC Alliance. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Gwaro rehurumende reGovernment Gazette, iro rinoratidza mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo dzegore rino, rinoratidza kuti nhengo dzeNPF kubva kuchikwata chebato iri chinotungamirwa naMai Sandimoyo, dzakaita savaShadrick Mashayamombe navaJP Jabun dziri kumirira MDC Alliance, kunyange hazvo bato iri risati ravi muMDC Alliance. Mutauri weMDC Alliance Professor Walsh Mncube vaudza Studio 7 kuti vanhu vakaita savaMashayamombe, vaJabun nevamwe vanhu vainge varongana imwe nhengo yeMDC Alliance, MDCT yavaNelson Chamisa, kuti vaizomirira bato iri muAlliance. Mutauri weMDC yavaNcube vakurawo nechiwai vati izvi hazvirevi kuti NPF yave nhengo yeMDC Alliance.
NPF ina kupinda muAlliance, asi nyaya iripo ndeyekuti pangangova nevanhu vanga varipo vari muNPF vanga vachitaura kuti vanga vachitaura nesu seAlliance. Asi takazoona vakumira vachishandisa sare Alliance, asi hatingati papa nechibvumirano.
Vanotungamira mabasa ekuronga misangano muMDC Alliance zvakare vari sachigaro veMDCT yavaChamisa vaMorgan Komichi vaudza Studio 7 kuti vanhu ava vakaita savaMashayamombe vave kumirira Alliance uye havasi kumirira NPF. Vatiwo NPF ibato rakazvimirira, rakatonyoresawo nhengo dzaro kuti dzirimirire musarudzo.
Havasi maMDC, havasi maNPF, vanhu vatori muMDC Alliance vaimbova NPF sikosi.
Dzimwe nhengo dzeMDC Alliance hadzisi kufara nenyaya yekuti MDC yakatora zvimwe zvigaro zvainge zvabvumiranwa kuti zvichapiwa mapato aya ikazvipa kunhengo dzeNPF dzakabva kubato reZANU PF semuenzaniso Harare South iconstituency yainge yapiwa Transform Zimbabwe, asi veTransform Zimbabwe vakazokatyamara kuona vaMashayamombe vasainirwa kuti vakwikwidze kunzvimbo iyi. Kuita kwakadai ndiko kwakaita kuti mumaconstituency mazhinji mumire nhengo mbiri mbiri kana kudarika dzichiti dzinomirira MDC Alliance. Zvichakadai, gwaro reGovernment Gazette rinoratidza kuti pane nhengo dze DC Alliance zvisiri kukwikwidza mawadi anodarika makumana uye mazhinji ari mumatunhu eMashonaland Central neMidlands. Mawadi awa akatotorwa nenhengo dzeZANU PF. Vakomichi vanoti hapana chinoshamisa vachiti musarudzo dzapfuura. Vakatotadza kumisa vanhu mawadi akawanda kudarika gore rino.
Because tafanenge takafilda kwese butwo zvinoitikawo ndezvakawanikwawo but hatinambobvira taita history in that performance takatanga pati yedu isusu is FBC Alliance story in the clouds kufara kutakaita the best performance yatakaita. Tichameka short in those areas, tichameka short, tichawana nzira dzekuti tibeke short akuregulation ikoko nekuti tinge tichaita something zvazviri on the plan.
Vanwe vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzakanyanya kukosha ndedzemutungamiriri wenyika, idzo dzinoita kuti vakwanise kutungamira hurumende nekutonga nyika sekuronga kwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu abatana mukucherechedza zuva revanhu vakatochwa pasi rose reInternational Day in Support of Victims of Torture muhurongwa hwaitirwa kunyamaropa kunyanga mudunhu reManicaland. Vanhu vanopfuura mazana matatu nemakumi matanhatu vaungana vachirangarira kutochwa kwavakaitwa. Izvi zvaitwa muhurongwa hwanga huchikokerwa nemasangano anosanganisira Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Peace Project, Counseling Services Unit, pamwe neZimbabwe Political Victims Foundation Trust. United Nations yakatara muna 1997 kuti zuva iri richerechedzwe gore rega rega nemusi wa 26 chikumi. Vanoona nezvekurongwa kwezvinhu muZimbabwe Human Rights NGO Forum vatafadzwa Christmas. Vanoti dambudziko guru riripo nderekuti Zimbabwe haisati yaisa ruoko rwayo pachiga cheUnited Nations chinorambidza kutochwa kwevanhu pasi pose.
Taita taunganidza vanhu vazhinji vakauya vari mavictims etocha vanga vachitaura nyaya dzavo kuburikidza nemapoezi netembo nziyo nemadrama vanga vachiita mitambo yangu vachiita kuratidzira zvavakasangana nazvo uyezve kutaridzira zvavanotarisira kuzoona muupenyu vachienda mberi.
Chii chiri kuitwa kana kuti chii chakaitwa kuvabatsira vanhu ava?
Chataona isisu chekutanga isisu seNGO Forum ndechekuti pane dambudziko pamafunguro edu ekutanga ekuti tinofunga kuti vanhu vanonzi mavictims kana vakashungudzwa vanoda rubetsero rwekuti vari neupenyu hwese vanofanira kunge vachibatwa neruoko vachisukidzwa. Isu tinofunga kuti isu munhu anenge asangana nedambudziko retocha anenge asangana nedambudziko rekushungurudzwa anofanira kupuhwa rubetsero rwekuti agone kumira pachezvake zvekare, nekuti vazhinji vevanhu ava vanenge vakasangana nedambudziko rekushungurudzwa vanosara vaine kusurukirwa kwakanyanya zvekuti havachakwanisi kuti vakwanise kuparticipata muzvirongwa zvenyika. Ndekunga pane zvinotesa nenyaya yesarudzo kuti vanhu vava vaende kusarudzo vakasurukwa havachakwanisi nekuti vachiri kunzwa kumbunyukidzwa kuburikidza nekushungudzwa kwakaitwa pagore apfuura. Saka chirongwa chanhasi chisu changa chakananga nekuti tisimbise vanhu vakapfuura netsaona yekushungudzwa yetochai kuti kuzvimirira vega vagone kurangarira kuti vanhu uyezve vagone kurangarira vana vezimbabwe vane kodzero dzakakwana dzakafana nemunhu wese.
Pane zvaitwa kusvika pari zvino munoona sekuti pano mutsauko here uri kuitika?
Mutsauko hatisatauona nekuti vana vezimbabwe ndofunga patanga tikaungana rekunoku chichemo changu hachibudisa ndechekuti hurumende yedu yezimbabwe haisati yanyora chisungo chinonzi pachirungu UN Convention Against Torture. Chisungo icho chisungo chepasi rese chekuti nyika dzinenge dzichibvumirana kuti isa hatidi tocha munyika dzedu. Zimbabwe haisati yanyora chisungo ichocho.
Avo vange vari vanoona nezvekurongwa kwezvinhu muZimbabwe Human Rights NGO Forum vatafadzwa Christmas vari parunare kunyanga neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m.
0930-7270 ne-13630 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne-15460 pashortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne-15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera kuStudio 7 chiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare guru rezimhosva muAmerica rabvumidza kuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump varambidze kana kudzikisa vanhu vanobva kunyika shanu dzechitendero chechiMoslem kupinda muAmerica. Vatongi vashanu vabvuma asi vamwe vana varamba mutemo uyu. Nyika idzi dzinosanganisa Iran, Libya, Somalia, Syria neYemen. European Union iri kugadzirira musangano wemazuva maviri wechimbi chimbi nemusi wechina wekukurukura nyaya yevapoteri iyo iri kuda kutsemura sangano iri nepakati. Kusawirirana uku kwabuda apo chikepe chakange chakabatsira zana revapoteri munyanza yeMediterranean chapiwa mvumo yokupinda muItaly mushure memazuva maviri Italy ichiramba chikepe ichi kupinda munyika. Vamwe vashandi nevaimbove vashandi vekambani yehurumende yeZisco Steel vanoti havana chivimbo chekuti hurumende ichakwanisa kumutsidzira kambani iyi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Inguva dzekumafoo masikati apo vamwe varume vaviri vari kuzvivaraidza vachitamba tsoro yemakomba mune rimwe bhawa riri mumusha weveruzhinji weTowood mudhorobha reRedcliffe. Varume ava ndivamwe vevakawanda vaishanda mukambani yeZisco Steel vakazomiswa basa. Mumwe wevanhu ava uyo akangoda kuzvidoma nezita rekuti Mhofu anoti akashanda muZisco Steel kwemakore anoda kusvika 40 akazomira muna 2011. VaMhofu vanoti vari kurarama nemari shoma yavanowana vakamirira kupiwa mugove wavo wemakore avakashanda muZisco Steel. Vanoti vanongonzwa nyaya yekuti kambani iyi yave pedyo nekumutsurudzwa asi vanoti hapana chiri kuitika chinobatika chinoratidza izvi. Vanoti shuviro yavo ndeyekuti vapiwe mugove wavo vaone zvekuita neupenyu hwavo.
Tongozva mapepa asi chokwatiya chaicho background hapana kuti kambani ingamuke. Maybe by the grace of God. But pari zvino hapana chiripo. Mari dzetiri kupiwa ndedze backlog. Auti pava two months na backlog kia kwana. Termination asa atataiwana kana makure tereka chanda asata pata.
Vaive munyori wekomiti yerimwe sangano raimirira vashandi muZisco Steel vaGibson Mpinyuri vanoti vachiri mushishi kutaurirana nevakuru vakuru vekambani iyi kuti vashandi vapiwe mari dzavo dzose. Vanoti vanongonzwawo nemakuhwa kuti kambani iyi iri kuda kumutsurudzwa.
Pari zvino kambani tirikungonzwawo kuti ichawana investor, pane investor aripo asi hatisati tawana official communication regarding nyaya iyoyo. Saka takangomirirawo kuti tigowanawo official communication tinzwe kuti chararamawo sei tichienda mberi. Pari zvino tirikungowanawo mabacklog salaries edu angara outstanding kubva 2011 tichienda mberi. Ndo mari dzedu dzatirikuwana at the moment. Pane outstanding issues aripo tichiri patable tichiri kutaurirana hatisati tapedzerana pane zvimwe.
sachigaro wesangano reiron and steel workers union of zimbabwe iro riri pasi pesangano re zimbabwe congress of trade unions kana kuti zctu vaaki mujokeri vanoti shuviro yavo nevamwe vashandi vakawanda ndeyekuti dai sarudzo dzaunza vatungamiri vatsva vane hanya nekumutsurudzwa kwemaindastiri pamwe nekuti vashandi vawane mugove wakafanira
tinoshuvira kuti minista anoappointiwa weindustry and commerce angari competent vanenge vasi competent vodzingwa mabasa zvakare tiri papo topiwa mari dzedu dzose dzatakashandira nokuti it has been sent for too long kubva 2010 kuchitaurwa zvainvesta hapana chakamaterialize almost a decade
VaMoses Kavenga vaishandawo muzisco steel uye vanobatsira kumirira vashandi vakavenga vanoti vanhu vakawanda vaishandira zisco steel vakatarisana nedambudziko rekuti havazi kuwana mari dzavo dzakafanira vanoti pave nenguva yakareba vanhu vachingoudzwa kunzi kambani iyi yave kuzomutsurudzwa asi pasina chinobuda
zvinhu zvese zvichingotaugwa zvoenda through the courts kuti mari dzedu dziuye dzoenda through macourts even yeretrenchment iyoyi you find kuti tikuenda through macourts tikuda kuti zvungwe twajekerere kana munhu akati ari kurenjiwa according to the act munhu ngaapiwe mari yake 3 months notice pay yake in line with the constitution of zimbabwe zvingotedzekwa zvakaita saizvozvo kwete kuti chizvuzvudzana zvoenda kumacourts plus nokunyepirana kuti zvo tiugadzira manyotsa mukana kurira chimbere chiyamwa zvinhu ngazvichinje izvi
Vashangwa Vincent Masiwa ndiwo mutevedzeri wameya weRedcliffe vari nhengo yeMDCT inotungamirwa naNelson Jamisa. VaMasiwa vaimbovewo mushandi weZisco Steel vari mumwe wevamiriri vevashandi. VaMasiwa vanoti maonero avo ndeyekuti matambudziko ekambani yeZisco Steel angapera chete kana munyika mukave nehurumende itsva vachiti havaone hurumende yeZANU-PF ichikwanisa kugadzirisa dambudziko iri.
Shuvire yedu pamaelection ndeyekuti dei tachinja utungamiri. Utungamiri hune hanya nevanhu. Utungamiri hwogona kumutsa maindustry. Ava varipo vakakonewa for the past 38 years. Ndo vavhara Zisco, ndo vaita kuti nhamwe iri muRedcliffe ive patiri nhasi. Ndo vaita kuti ive patiri nhasi. Saka tarisiro yedu ndeyekuti utungamiri ngavakuchinja.
VaVincent Chakunda, mudzidzisi wezvebudiriro pamwe nerunyararo uye muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira. Vachakunda vanoti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutaura nezvekugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nekumutsurudza maindastiri kubvira pavakapinda pachigaro hapana zvinobatika zvavati vaita. Vachakunda vanoti chimwe chezvikonzero zvikuru zvaita kuti maindastiri aondomoke munyika inyaya yekuti hurumende yeZANU-PF yave nemakore akawanda isina mitemo yakajeka inobatsira kuvandudza upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muRedcliffe ndini taurai shava.
Mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe mumwe wevanhu vari kukupidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Panotaurwa nhoroondo yevanhukadzi vane mukurumbira mune zvematongerwo enyika muZimbabwe, Muzvare Tokozani Kupe ndemumwe wevanhukadzi ava. Muzvare Kupe ndemumwe wevanhukadzi vana pavanhu 23 vachakwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika. Studio 7 haina kukwanisa kuwana mukana wekukurukura naMuzvare Kupe pachavo, asi takataura nevanhu vakasiyana-siyana kuti tinzwe mafungiro avo pamusoro pavo. Vari kumirira Muzvare Kupe panyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika amai Priscilla Misaira Bwimushonga vanoti Muzvare Kupe vane mwoyo wakanaka uye munhu akashinga kumira pachokwadi zvisinei kuti vangashorwa, kunyombwa kana kuzvidzwa.
Mudzimai anozvimiririra, mudzimai asingaiti zvokuti kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka anotya kuti ataure kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Muzvare Kupe vakasarudzwa kuve mutungamiri weMDCT pakongresi yakaitwa muBulawayo muna Kubvumbi mushure mekunge vapokana nekukwidziridzwa kwaNelson Chamisa kunzi vave ivo vanotungamira bato reMDCT zvichitevera kufa kwaMogen Tsvangirai muna Kukadzi. Muzvare Kupe vakatanga vachirwira kodzero dzevashandi. Vakave munyori wesangano reZimbabwe Amalgamated Railway Union kwemakore akawanda, vakave zvemunyori mukuru weboka remadzimai kana kuti Women's Advisory Council muZimbabwe Congress of Trade Unions, izvo zvakaita kuti vave mumwe wevakuru vakuru vebato reMDC parakavambwa mugore ra1999. Amai misaira kwemushonga vanorumbidzawo muzvare Kupe panyaya yekuve munhu akakwanisa kuzvisimudzira muupenyu uye semunhu akashinga kana kwakatariswa nyaya yekurwisa chirwere chegomarara rezamu, chinove chirwere chavakabatwa nacho muna 2011.
Mudzimai akasurvaivha yatinoti survivor wecancer, asi chero paakanga aine cancer yacho ipapo akairwisa. Achiri kungoirwisa nhasi, ari kutaura nezvayo, ari kubatsirana nemadzimai ane kenza. Asi handinyi yekumudira chaizvo chaizvo ndechekuti azi mudzimai anovhunduka. Chero akasangana nezvakaita sei, ndofunga uma unozviziva kuti akasangana nekutyidzirwa, akasangana nekurohwa.
Murongi wemabasa muMDCT inotungamirwa namuzvare Kupe, muzvare Yvonne Sarurwa, vanorumbidzawo muzvare Kupe semucherechedzo wemunhukadzi akashinga pakurwira kusimudzirwa kwevanhukadzi kunyanya mune zvematongerwo enyika.
Takatarisa kubvira pakanga pachiitika masplits mumusangano weMDCT, Dr. Chokozani Kupe vaisara ndovaiumbiridza kuda kudzoreredza musangano weMDCT. Munhu ane moyo murefu, munhu anoregerera, munhu ane moyo wekuti inini pachangu ndiri kungoti Mwari dai vanga mandikwanisawo kundipa mwoyo wakaita sawa muzvare Chokozani Kupe. Inini zvangu saIvhoni Musarurwa, muzvare Chokozani Kupe, ndinoona vana Rusarura vanochiita sevana vavo. Personally inini vanonditora semwana wavo. Kunyange pana ndakasungwa ndiri mukati mejeri, muzvare Chokozani Kupe vaiona kuti Yvhoni aona zvikwanisiro zvaanofanira kunge achikwanisa kuwana.
Mumiriri weBulawayo Metropolitan Province pasi pechikamu cheproportional representation, amai Nomvula Mguni, vanoti zvinovashamisa kunzwa vamwe vanhu vachiti muzvare Kupe munhu anofarira kuita zvemirizhonga kana kusarura kuchishandiswa nyaya yemarudzi. Vanoti mukuvaziva kwavo kwenguva yakareba, muzvare Kupe munhu ane mutsa nerudo.
Pese patinofamba ndoona kuti anenge achifarirani nevanhu. Vakawanda vari kuHarare vepati yedu vaiuya kuno vechienda ikoko kumba kwake kunodya, vachivabikira vamwe vachivapa mari vachiti ndimai vedu. Komai wavo nhasi wazoita violent kupiwo vanga vachidya kumba kwake. Munhu aitodzora vamwe chidiki kuti aiwa tirege. Ipo pavanhu vechituka president zvangirai kuti aite, inini pachangu ndaimboti aine tsvangirai uya nondipo, wakati aiwa nechindevere hai muntu wenkosi uyegedeni muntu wenkosi handi. Iye tsvangire chirwara ndiye waiti hatina mateshwa munhu uyadini apore.
Mutauriri weboka revechidiki reMDC inotungamirwa namuzvare Kupe vaAlfred Zurutwe vanoti vechidiki vebato iri vanoona muzvare Kupe saamai vavo uye vanovatsigira nekuti kunyange pakare nezvinovhiringidza munhu asingarase gwara pakurwira veruzhinji kuti vave neupenyu hwakanaka. Dzimwe nyanzvi dzinoti dai MDCT yakanyatsotevedzera bumbiro rayo remitemo, zvaive pachena kuti muzvare Kupe semutevedzeri wekutanga wavatsvangirai ndivo vaifanirwa anobata matomu mushure mekushaya kwavatsvangirai pozoita extraordinary congress mukati megore rimwe chete sezvinodiwa nebumbiro remitemo yebato iri, iro rakavandudzwa muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tombotarisa zviri kuitika kuRussia kumitambo yeWorld Cup. Peru yakanda Australia 2-0. Ukuo Denmark yaita mangange neFrance 0-0. Na 8 PM Nigeria iri kutamba neArgentina, ukuo Croatia iri kutamba neIceland. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapato ose ari kukukwidza musarudzo anonyorera nachibvumirano chekuchengetedza pamwe nekukurudzira runyararo pembari pesarudzo. MDCT yavachamisa inoita chibvumirano chesarudzo neNational Patriotic Front zvisinei nemamwe mapato ari muMDC Alliance. Masangano anorwira kodzero dzevanhu abatana mukucherechedza zuva revanhu vakatochwa pasi pose reInternational Day in Support of Victims of Torture. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi iva inesu zvekare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumire kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.